Manera kanaka muri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 7, 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti izvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakasununguka kuenda kumasende edanga achiedzwa kare, vakasununguka kuti kana vachingofamba vakangosangana nepanenge pachinyoreswa vanhu, mungadai muri mudunhu mavo, mungadai muri mudunhu mavo, ngavangomira vanyorese, chero pavawana mukana wekunyoresa ngavangonyoresa.
Zeki inoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuvhota chero kwavanenge vari.
ZCDC magadzi ariko ari kuita mabasa eumoni. Takataura nematraditional leaders variko vakabudisa mashoko ekuti magadzi eZimbabwe Consolidated Diamond Company ari kubva kune mamwe maprovinsi.
Nzvimbo yemarange inonzi ichiri yakaberekera ingwe vanhu vachikorerwa kodzero dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Rita Makarau, vanoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuvhota chero kwavanenge vari. ZEC iri kutanga kunyoresa vanhu zvakasimba kutanga nemusi wechipiri svondo rinouya. Ngatinzwe hurukuro yataita navo nezvekunyoresa.
Vakasununguka kuenda kumasende edanga achiedzwa kare, vakasununguka kuti kana vachingofamba vakangosangana nepanenge pachinyoreswa vanhu, mungadai muri mudunhu mavo, mungadai muri mudunhu mavo, ngavangomira vanyorese, chero pavawana mukana wekunyoresa ngavangonyoresa.
Saka hakuna zvekuti ndiri kumirira kuwadhi kwangu kwachiundura ndonyoresa ikoko, chero kwasvika vanhu vezeki ndokwanisa kunyoresa.
Chero kana kudai ukange waenda kunhamo ukasvika kunzi kwaitika nhamo mapedza zvamanga muchiita ukaona kune vari vanhu vari kunyoresa, unogona kungonyoresa ikoko. Asi isu tiri kufamba zvakare kuenda kuvanhu nekuti kune vamwe vai vasingakwanisi kufamba, vanoti kuda hatina mari mabazi, vanoti kuda hatine mabasa atiri kuita tiri panzvimbo idzodzo. Ivavo ndo vatiri kuti mirai henyu, tiri kuuya ikoko. Asi kune avo vanenge vangosangana nevanhu vedu vachinyoresa chero ndepapi, chero idunhu ripi, ngavasununguke kunyoresa.
Saka tichitarisawo nyaya yedzidziso ivamwe vanga vachiti havasi kunyatsonzwa nezveshoko irori kunyanya kumaruzevha uko. Zvii zvamuri kuita zvinenge zvasiyana nezvamava muchiita nguva isei kuti sezvo mishina yapo kudai mukwanise kunge muchiendesa shoko kumunhu wese?
Iye zvino taakutumira vanhu vari kuenda muruwa rega rega vanenge vachitofamba pamisuo kuda vachataura nemasabhu kuti ndiunganidzirei vanhu venyu, kuda vachasvika pane vanhu vanenge vari pachita chero wadzano kana papi, vachingotaura nemunhu chero wavawana. Hatichaita zvekutaura tiri kuno kuHarare zvatachiita zvekutaura pamaredhiyo nepamatelevhizheni nemumanyuspaper. Iye zvino taakutumira vanhu vanonotaura nevanhu mumaruwa iwayo.
Totarisawo nyaya yekuti vamwe kana kuti vanyoresa kaviri, mukanyatsojekesa here? Ndo pamupasi kunyatsonzwiswa nevanhu kuti munozoita sei kana dura renyu ragadziriswa zvinhu zvese zvapo, mishina yapo, vamwe vanogona kuda kuita musarinya voda kunyoresa kaviri, munozozvibata sei?
Kana mazita evanhu vese auya kubva kumatunhu kwese patiri kuendesa vanhu ivava vari kunonyoresa, kuchauya mazita avo, kuchauya mifananidzo yavo, kuchauya mafingerprints avo. Ndo patinozozviisa mune rimwe dura rechipiri. Dura rechipiri ranengati ndo rinotiudza kuti aya mafingerprints aya anyoreswa makairi kana katatu, mazita acho anyoreswa ndeaya, achiita ripoti iyoyo yeprocess yatingati yeduplication. Izvi zvinoitwa kana tichinge tangounganidza, tofanga kutanga taunganidza mazita ese evanhu, tafunganidza mafingerprints ese atatora nemifananidzo ese atatora kuti process iyoyo itange.
Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZEC, amai Rita Makarau, vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF Dr. Ignatius Chombo vakurudzirawo vatsigiri vebato ravo kuti vaende kunonyoresa kuvhota.
munhu wese akutanga kunyoresa patsva kota registration yakudhara yakasikire pane zvega yeti yauda kuti munhu wese akakunyoresa patsva sakuti vamwe vaya vakanga vakasa vaya vavatoziva kuti havachanyoresa va18 oye zvino vaakukwalifaya vaakunyoresa saka isu sevato tiveta tiri kusikurudzira vanhu vedu kuti vaende kumavarious polling stations avo vanonyoresa sekuvhota savhota kuita kuti vaexercise kodzero yavo ine democratic state of Zimbabwe yekuti vavhote kusarudza mutungamiri avanoda saMP satitela sapresident gore rinoya kana sarudzo yakuita tisiwo separty tiri busy kufamba kumaprovinces tichishambadza shoko iroro ende ndiri kufara zvikuru kuti respondi riitwa nevanhu vedu yakanaka yakafamba zvakanaka.
Vechidiki vanenge vanomboitawo dambudziko rekuti havadi kuenda kunonyoresa kuvhota. Muri kuudzawo kuti kudii vechidiki vanotsigira bato rezanupiefu?
Vechidiki ndo vakapeta marali 8 kwasara 2 emaharare nekuruwayo vachitsigira zvikuru kuti ngavaende kunonyoresa kuvhota kuitira kuti sezvo variwo vazhinji papopuration yedu vakwanise kuita kunovhota ende vazhinji kavaunoziva kuti muno education yedu iri pamusoro vazhinji vacho vanoziva kuti ikodzero yavo to exercise their democratic right to vote.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanupf Dr. Ignatius Chombo vari parunare muHarare. Zvichakadaro bato remdct rinoti richaisa vanhu vachabatsira nekuisa macommissioner of oats munzvimbo dzichange dzichinyoresa vanhu kuvhota kuitira kurerutsira vanhu vachange vachida kunyoresa kuvhota ava. Mutauriri webato iri vaobert gutu vanoti bato ravo rizere nemagweta anokwanisa kubatsira vanenge vachida kuwana magwaro aya. Ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7.
Isu sebato ravanhu takagadzirira nyaya iyoyo yemacommissioners of oats. Takaona kuti tina magweta edu vakawanda vari mumatractors emusangano nzvimbo dzose dzakasiyana siyana dzezimbabwe vatori izvozvi on the alert kuti vagare vari pastandby kana panodiwa kuti pave nemacommissioners of oats vavepo. Sokuziva kwakozve jonga mamembers of parliament edu vanenge vane masimba ivo okuita macommissioners of oats varizve pastandby kunge vari panzvimbo idzodzo dzinonge dzichinyoresa vanhu kuti vave vanozokwanisa kuvhota. Saka tine atinga kuti muchirungu macontingency measures atakaisa atakagadzirira kuti pasaita dambudziko rokunzi kwashayikwa commissioner of oats. Saka vanhu havachakwanisa kuti vazonyoresa izvo haasakagadzirisa.
Pazoita dambudziko here vagutu rekunge zeki kuti hamuna kunge makliwa kana kupuwa mvumo yekuita izvozvo panzvimbo dzino dzichinyoresera vanhu?
Apo hapana dambudziko. Ndoda kutopa mufananidzo wezvandakaita ini mbune. Pakatanga nyaya yokurejesta iyi ndinorangarira masvondo maviri matatu apfuura ndakatoendawo kumbare ndikawana pane dambudziko rokuti commissioner of oats anga aripo wezeki wakanga anzi hambobuda kuda anotsvaga here chokudya. Zvino anga tononoka kudzoka vanhu vakati todii. Ndikati ini ndau yandine chidhindo changu ndinotofamba nacho chokudhinda chacommissioner of oats. Ndobva ndatopuwawo chair pachigaro chokugara nedesk ndikatotanga chiita basa rokommissioner of oats. Hazvina kumbonetsa saka handioni kuti zvinganetsa ino kune mamatunhu. Vose vaya vari macommissioner of oats ngaangogara vakagadzirira kana vane zvitambi zvavo achitambi ngachitofambiwa nacho chiri muhomwe kunge chitupa kungoitira kuti paunenge uchidiwa kuti ucommissione madocuments unowanika wakagadzirira for president yako. Ndo zvinhu zviviri zvazvo zvinokosha zvekuti tive nazvo patinoenda kunoregista kuvhota.
Avo vanga vari mutauri wemdct vaobert gutu vari parunare muHarare najonga kandemiri westudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muwashington dc. Munotibata pa909am 4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashort wave.
Inini muri wezimbabwe ndiri kuti mutambi rwezinyawo 2018 ndo chete nguva yatiinayo yekuti tikwanise kuchinja direction yenyika. So chokutanga chinodiwa apa ndechekuti munhu wese wese azvibvunze ndakaregister here ende ndiri kunyanya kukurudzira vechidiki kuti please ngati ndiye tino register. It's better kuno register kana wazovota wazo kuti uri kuvhotera wakananga baba.
Mangwana musakanganwe kuteerera hurukuro yedu nemutungamiri we MDCT vaMorgan Tsvangirai nezvenyaya yekunyoresa kuvhota. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, nasi tine hurukuro negurukota rezvemaindustry vaMike Bima nezvekumboshaikwa kwezvinhu nekudhura kwazvo muzvitoro.
Nyaya dzepanic buying ndodza kosa kuti vamwe vawane wade kuita profit here from the confusion. But the issue is how did the confusion come about? Confusion came about because of nyaya yekuabusa social media. When a message is sent, yongozi zvinhu mangwana zvichadhura, vagozi mangwana zvinhu zvinenge zvisipo, voti regai ndinotsvaga ndiwane zvokuraramisa mhuri yangu. In so doing, maita panic buying. In that panic buying, vamwe vaona demand yakura. And when the demand yakura, vamwe voti this is the time to increase the price, kuti ndiite benefit from that. So the effect ndoyazouyisa zvimwe izvi, which was really unnecessary and uncalled for.
Asi kavamwe mabhizimisi vanenge vangu vachimbochema-chema kuti RBZT iri kunonoka kuti ivape mari yekuti vakwanisewo kutenga zvinhu zvekunze, zvinenge zvichifamba sei apa?
Well, nyaya yeRBZT, nyaya yeForex, nyaya yekuti tine machallenges eavailability of foreign exchange haizi nyowani. Hazvizi zvinhu zvauya nhasi, zvinhu zvakatanga by introducing. The moment you don't have a current of your own, munoita ma problems associated with what we see in Zimbabwe today. But because when we introduced the multi-current system, unfortunately we didn't have ma controls okuona kuti vanhu tinosenzesa all the currencies. It ended up vanhu tafokasa on the US dollar, which then suffered a lot of pressure, and as a result tichizoshaya kuti tive nema forex requirements kutinetsa. Hence, the Reserve Bank had to come up with a policy yokuita prioritize mapiro avaita forex, and my raw materials was one of those. But of course, in a shortage area, zvirekuti nese muchaiwana at the time yamunoda neuwandu or the quantities that you want. So of course, there were those challenges, but they were working flat out to avoid that, and the facility yavanga vakuto introduce before these issues came up. Facility yokubatsira kuti yokuincrease the availability of that forex in terms of the much needed funds iwawo for producers. So it's unfortunate that these messages dzakauya earlier. Yes, as I said, my challenges anga ariko, but anga asipo to really send my waves atangata kuona. It's something which actually is to wave down. And also the private sector itself, a month ago, been coming to government to thank government for the policies that I own out. It's very pro business, despite my unfavorable conditions. As you know, we still have sanctions from America, where we still have the data in place, which again limits support the private sector in terms of lines of credit being available and being is reasonably priced. So despite all that, we still continue to find ways to better the private sector.
Gurukota rinoona nezvemaindustry vaMike Bima vari parunare muHarare. Nasi muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, tiri kuita hurukuro nemukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kuri kuitwa kuminda yemangoda kwachiyadzwa kumanikaland.
ZCDC magadzi ariko ari kuita mabasa eumhondi. Takataura nematraditional leaders variko vakabuditsa mashoko ekuti magadzi eZimbabwe Consolidated Diamond Company ari kubva kune mamwe maprovince. Saka vasvika kwamarange vari kushanda sekunge mauto ekune imwe nyika ari kuita utsinyi kune vanhu vavasina ukama navo. Vanhu vasina vavanozivana navo havana dzinza kana ukama nevanhu vekwamarange. Saka utsinyi huri kuitwa nemagadzi eZCDC uri kushungurudza community yekwamarange. Totarisawo nyaya yedevelopment, hakuna chiriko chinoonesa kuti inzvimbo yakabirwa more than $15 billion over the past 5 years. Migwagwa yeko haifambike. Zvitoro zviriko pazvanga zvingori kuma1970s ndozva zvingori nasuno. Nezvikoro vana vari kungofamba nzendo refu kuti vaende kuchikoro. Saka Marange inoita senzvimbo iri muhutapwa, sekunge kune yatingati muchirungu an occupation force. It's not like it's our government iri kuchengetedza zviwanikwa. Inoita sekuti ihurumende yekune imwe nyika yakanotapa imwe nyika inguripo kumora upfumi hweko ichidzorera kunyika yayo. Otherwise dai Marange yanga iri part of Zimbabwe, Chris Mushowe angadai asina kugadzira tara inogumira pamba pake. Taidawo kuona tara inopinda kuri kucherwa madiamonds ikoko, kwana mukwada, kwana chipindirwi, kwana chiyadzwa. Taida kuonawo migwagwa yekutiwo vanhu veku vanofamba zvakanaka. Asi vamushowe nekuti ivo ndivo vega munhu anokosha munzvimbo yeMarange. Road yavakasusundidzira kuti igadzirwe vakati ngaisvike pamba pavo ndopa yakagumira ipapo.
Saka hurumende iri kutiwo kudi vamagumu, uri kumbotaurawo here navo nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhuku?
Urongwa huripo iko zvino ndehwekuti tiende ku Human Rights Commission. Human Rights Commission ndo yatinotenda kuti ikazvinzwa inotirimuka. Otherwise vanhu kana muchiti hurumende tinenge tichitoneseka kuti tiri kurevei nekuti mapurisa ndiwo anofanira kunge ari kuchengetedza vanhu, asi variwo part of the problem kwachiyadzwa ikoko. Mauto edu ndiwo anofanira kunge achiprotekta nyika, asiwo vari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu kwachiyadzwa. Magadzi ezcdc vari kuita sekunge vatori pamusoro pemauto nemapurisa. Saka tinobva tashayiwa kuti kwatingaende kunoripota kuany ministry of in government, iministry ipi. Saka tiri kuti tiri kugadzirisa gwaro rekuendesa kuhuman rights commission kuti vaite ongororo yevanhu vakafira kwachiyadzwa nevanhu vari kunzi vakarohwa kuti ichokwadi here. Kana chiri chokwadi, vanhu vanofanira kuti vasungwe. Asi ongororo yatakaita last week, maartisanal miner ari kwachiyadzwa vanotoziva mazita emamwe masecurity guards vari kuita basa rekupfuura vachiuraya vanhu.
Mukuru wesangano recenter for national resource governance vafarai maguu vari parunare kwamutare.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muwashington dc. Munotibata pa 909 am 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa shortwave.
Iko zvino yasvika nguva yatinokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopiwa nhasi naPraxidis Jeremiah westudio 7.
Kwazivaiva tereri inendetwa Pasta Evelyn Tembo, ndiri base school nuku New York. Tishitarisa situation zvinhu kuitika kumba. Ndingati ikonomi yedu zvese zvokubata vanhu kumba, to a certain extent zvokuti affect even isusu tiri kuno ku diaspora. Even though tisiri kugarako tinofila maeffects acho, nekuti vazhinji vedu baba namai vanina hanzvadzi vanasekuru vanambuya vese vari kumba. And pese paunoreceive message paWhatsApp, pese paunotambira phone, vanhu vari kungochema nenyaya yemari. Ende chimwe chinhu chiri kuitika ndechekuti even watumira mari yacho wamhanya wotsvaga mari, access yacho kumba inonetsa zvekare kuti vanhu vakwanise kuita access. Tinototenda Mwari kuti thank God mazuva ano number of places vavo dzawedzerwa vaakuita zvokuswipa. Otherwise itori challenge huru. Chokutangotanga kufunga kuti kuvaivaya vanotengesa pamusika vasina mamishini acho ekuswipa. Saka vanotenderwa nani? Ende vanotenga vacho mari yacho vanoiwana kupi? Saka vanorarama sei? Vanozvifambisa sei? Ichallenge chaiyo inotonetsa. Ende ndichitarisa upenyu hwemadzimai, kana munhu saizvozvo uri mumba uri munhu wechidzimai, vada kutarisa kuti nhasi mumba macho muchadyiwei. Vana vanenge vakatarisa kune iwe mai kuti saka mumba muri kubikwei? Vana kana vane nzara vanouya kuna mai, saka tinodyei? Ndingati burden Kushaka Kwemari, Kunetsa, Kwekukuta, even Kuyuana Maria to Zimbabwe. I think Kukunyan, Bata, Bata, Mazimai, Shakanyanisa. I know Mania Manabu Shaka to Sakamurio, Nasuku Jigwe, Jimai, Tame, Nezwiziba, Baba on a frustration, Vanangos and all Rosotoka, Meno Pakatu Siku, but Kutimbama Jigwe. Iwewe maindi wana kwa katari sana niwana. Sana mkati challenge ye mari irukumba. Irukuto afekta tese. Because even if watu mira marajo wana havana access. Yacho. Saka again, zino zoka kwa tiri. Isusi tirukuno. Nemi murukumba. Nikati challenge yacho. Taka nko fanana.
Saka mwono kuru zirei. Kune ya uvaringi vachuya kutayaspora. Mabasa acho aubo wango shika ushiripa manage. Vanu vanu wakutarisi kana vachuya kunu diaspora.
Very fortunate, vano piwa ma workers visa kwa vanenda. But I can tell you majority of isus Mazimbabweans wame tirumu diaspora. Unungo wenda wili se visit. Ufa wato chone rangu, kwa wato ya mika zukere kuno di. Saka challenge ndi ekoti wawuya, ulipa visa, and the visa ratu rozo expire. Apa unama pepe. Kusafaka kunita baka wanda izi, unungo wato ngubata bata umu zimba, anoku UK wa jinji wanita home care, which you can get around Mutsimba and so forth, because at least you cook or Kashinji, Avafun Shakawanda, Muno, Mubakawanda, Vanita, Mamaid, which you know, no Shandra Umuna, go for the map paper. How we say, but who pay you a kaoma? Because number one, Dobasari Grono, Kwansakita Church Piri, because I was sitting at visa. Queen Akumakasa was a Kwansakutsoke. Mai Vakafa, Baba Kafa, Anjad, Zimunari, very close Kaura Kafa, you can go home. And it's very depressing. Because unofirwa, hakuwensa kwenye unoshie mahama yako. Eni vajinji vachivari munomu, haana kana mwomunu. Aka mwoya umezi neo, akashanyira hama wani. But hama yo cannot keep you forever. Pamo yo ato rini ma challenges ake. Pamo mungori tu, hakuna anybody else for that moral support. Jese zhukitika mupenyo, you are facing those things by yourself. Ini ndio tutenda mwarekuti, for instance, I see the benefits of Grupa Tana Tana Siskuno Kuni Yoko, the Mazimbabweans, where we meet every Sunday, Maskati. It's a sort of encouraged, mjezi muna kafirwa, tunongwe nda wakumba kwa cheno che manai. Because I can tell you, imagine wafirwa na maivako, ungori mka runka kori wake. That's the challenge of being in the diaspora. The loneliness is a reality. Nyayekuti, auna macho isakawanda. You are so limited. Until maybe, edumundo za kuti, dikatulama vega lundi kaenda kumba, weza ndimai vangu chayewa wa shai, and that's it, anjabzoka, dola chula tofalo. Saka unu na mnaru, wanarungu shingiriru in that tough and lonely life.
Tinotenda Praxedes Jeremiah achitaura apo na Pastor Evelyn Tembo. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemire achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Logamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa ne zvakabuda kumusangano wemazuva maviri wakaitwa muguta reBulawayo weZimbabwe Alternative Mining Indaba kana kuti musangano une chekuita nezviwanikwa zvikuru pachitariswa zvicherwa muhurukuro yedu tabata vamutuso Dliwayo vanove mukuru weZimbabwe Environmental Law Association rinove rimwe remasangano aitungamira mukurongwa kwemusangano weZimbabwe Alternative Mining Indaba.
Zimbabwe Alternative Mining Indaba inzimbo yekuti mastakeholders anike kuita nekuterwa kwezviwanikwa anga achisangana achitaurirana kuti what are some of my problems kana kuti machallenges ari mudat sector and kuti tingashanda sei tese kuti tigadzirise machallenges iwawo. Tinoziva kuti kana mukuterwa kwezviwanikwa kune mastakeholders akawanda anosanganisa government, anosanganisa macommunities, anosanganisa business nemasociety organizations. Saka ndozvatinenge tichitaura naizvo kuti zvinongonetsa kurova zviwanikwa zvii and tinotarisa kuti tinge tichiitei kuti zvinhu zvigadzirisike. Saka iplatform yekuti tishande tese semastakeholders kuti tigadzirise machallenges arimo tinokusiwa kuti the mining sector contribute to economic development.
Totarisawo munogara vanhu kana macommunity muri kucherwa zviwanikwa izvozvi. Tinoona vakawanda vachichema vachiti vanosiyiwa vasina cheuviri. Dambudziko rakadai riri kubatwawo sei?
Ndizvo chaizvo, vari kuchema chema and ndokusaka takazocreata that platform nekuti vanga vasina platform yekuti vaite eya makonzenga awo nekuchema chema kwaanawo saka isi vatikutaura pano ndezvekuti chii chiri kuita kuti zvidaro and one of the biggest problems yatinoona mitemo yedu iripo the legal and policy framework how do we reform the Mines and Minerals Act three years the Mines and Minerals Amendment Bill kuti tigadzirise kuti kana vanhu vachisvika kumaina vakombake macommunities kana vapedza kumaina vaite rehabilitate vanenge vamaina and also making sure kuti marights emacommunities azanenge achiiserwa zviwanikwa anenge achiremekedzwa atinoti maenvironmental economic social and cultural rights saka tinoona kuti mitemo is very important the politics is very important kuti tinge tichigadzisa matambudziko iwawo anosanganisa nemacommunities
kouyawo vanochera zvicherwa izvi vanhuwo zvavo vazhinji vanofunga kuti vanobatirirwa pavanenge vakuzotengesa zvicherwa zvavo sezvo vachinge vachichera vasina marezinesi nezvimwe zvakadaro pane zvamuri kuitawo here zvinobatsirawo vanhu ivavo
tikatarisa tinonzi mind the minerals matizi maminers haacherechedzwi saka mareforms ari kuitwa through the mind the minerals amendment bill ngaacherechedze kuti kune matizi maminers nekuti nekoma kwakaita zvinhu upenyu mabasa ati kuwanika matizi maminers is now a viable source of livelihood kunzi about 2 million are indirectly involved in artisanal mining. Isekta yakatokura chaizvo ndemapolicymakers veri kuhurumende yedu vacherechedza ivo saka vanenge vachichera vanga vane malaisensi ndoo vakazodirwa nemamizimeni kana vaakuchenesa zvicherwa zvavo saka ndekutaikuti mutemo ngava vacherechedzawo kuti vanhu vari munyika mavo vari kutogawo chouvira havasiba
rimwe bandiko rinonyanyowanikwa mukucherwa kwezvicherwa umu vadliwayo ibandiko remadzimai kana vanhukadzi vane zvavari kuwanawo here
kufokasana yatinoti gender and extraction kuti ivo vatarisewo kuti marais avo akamira sei nemining anoafektwa sei anodzamirwa sei vachizoitawo come up nemasolutions avo anozopindawo mudeclaration kuti isuwo sevakadzi ndo zvatinoona ndo zvinyinyiso zvatinazvo nyaya dzemaini ende ndo zvatida kutibatsirwe nazvo izvi
zvii zvamungatarisawo pamitemo inochengetedza zviwanikwa
isu sezimbabwe environmental law association takatotama researches atakakanisa kuti zviini zviri kukanganisa kuti mining sector isaperfoma sekutarisira kwatinoita saka zvakawanda zvatakaona kuti one access to information haimo macommunity nemastakeholders mama anotometeka kuti azive kuti marais edu ari kuafektwa sei o macondacts asainwa nemamining companies akamira sei
aiwa tinotenda zvikuru vadliwayo nekuwana nguva yekutaura nesu
zvakanakaivazvo tinotenda
manga makateerera kuna vamutuso dliwayo vana veexecutive director uye sangano rezimbabwe environmental law association kana kuti zela muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuudzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndokudzoserai kuna blessing zulu
aiwa tinotenda zvikuru jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare zimbabwe electoral commission inoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuvhota chero kudunhu kwavanenge vari nzvimbo yemarange inonzi yaberekera ingwe vanhu vachityorerwa kodzero dzavo musakanganwe kuteerera hurukuro yedu nava morgan tsvangirai mangwana vachitaura nezvesarudzo tasvika kumagumo echirongwa chedu vateereri musakanganwe kuti kana muchida kuteerera chirongwa chedu ichi munokwanisa kuenda pafacebook pavoa shona.com munokwanisawo kutinzwa pawhatsapp munokwanisa kutitumirawo mamessages ipo pawhatsapp kana muchidawo kutumira tsamba mbozha titumirei kustudio7@voanews.com nhasi vateereri aiwa tabva tasvika kwamvura yacheka makumbo tokusiyai muina mukoma christopher gande munhau dzeisindebele tosangana zvakare mangwana ndini wenyu blessing zulu ndiri muwashington dc